manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo zvita 28/2024 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Ezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rezanu PF rinoenderera mberi richiramba kuti rine chekuita nemapisha-pisha nekunetsana kuri kuitika mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Ukuo vaive mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vachiti vave kutyisidzirwa nerufu. Nengo dzedare reparamende makanzura nemaseneta akasarudzwa pasi peutungamiri hwavachamisa anonzi ave kungodzungaira mugomo nekusaziva gwara rekutora. Hurumende yoparura urongwa hwekupa vanhu nhomba yekorera kutanga mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaive mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vave kutyisidzirwa nerufu. Patavabata vaChamisa vanyora mashoko aya padandemutande ravo reFacebook vati havana kusununguka kutaura nezvenyaya iyi pari zvino. Hatina kukwanisa kubatawo gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe sezvo nhari mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Vachamisa vakasiya utungamiri webato reTripleC nemusi wechina vachiti ZANU-PF yave kushandisa zvitokwani kuvarwisa. Asi mutauriri weZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa vati zviri kuitika mubato reTripleC imombe dzemudanga dziri kutungana.
Nyaya dzekuTripleC inyaya dzemubato ravo. Hapana anopindira mumba mako kunze kwengwendo mako imomo munye nhamo dzamo. Zvino kana zvazvosvika kuti vamutandanisa mupati iyoyo, zvinhu zvaidetsana mupati mavo kwete zveZANU-PF.
Asi kavamwe vari kuti bato renyu ndo riri kushanda nematare kuvhiringidza vanopikisa vachitivo hapana humbo hwakati tsvikiti wekuti vachabangwa vanga vaine chigaro ichi uye havangakwanisi kumira kana vasina rutsigiro rwehurumende.
Icho hatipindire kumatare inge yedu matare ane mutemo wacho watakaisa pamwe chete nayo TPC chiri MPC.
Takanzwawo muchiti vakatanga rimwe bato vanosungwa sei muri kudaro?
Tina kuti vakatanga rimwe bato vanosungwa takati vamwe vavo vaitonga navo vainge vachitambirwa mari vaine vanhu vaitarisira kuti kana mari dzapiwa kubato vachapiwawo vachiita mabasa emusangano. Mari idzodzo hadzina kuzivikanwa dzaibva kupi, hadzina kuzivikanwa dzaipiwa ani, asi dzaa dziri mari dzemusangano. Zvino kana wati iwe wabuda musangano wausisii musangano iwoyo, musangano wacho unosara une kodzero yekuongorora mabhuku ezvaiitwa zvinoitika kana kunyika kwenyu kwamunotigara kwamunoita nezunguro kuamerica. Kune electoral laws practice act yaminayo mucongress inototi kana vanhu vakatyora mitemo vanosungwa kuti vakasevenzesa mari yemaelections sei. Saka musati zvinoitika kumusha kwenyu kana zvaitwa kuamerica modisikaita kuti vabvo modi mavarangu azarafu aiyo.
Asika vamutsvangwa, izvi zviri kunero bato racho reTripleC kuita sei imi makuita kunge muri kuchema kudarika afirwa?
Isusu tinoti tiri mune nyaya dzekurwira masimba ndo inonzi politics. Saka nhamo inenge yauyira uyo ari kukurwisa mupolitics kuti ichiita kuti zvakuwo zvifambire mberi unotopembera zvando kuti ndo politics dzacho. Muda kuti tichinje kuti politics yaakunzi ichechi yemusi wesvondo haisi chechi.
Tanzwawo vachinyora padandemutande reTwitter vachamisa kuti vari kutyisidzirwa nerufu.
kana ari kutya kuchidzidzirwa nerufu ndomutaurira vachamisa kuti mapurisa agara achingovachengeta makore ese iwaya vachiita poritiki dzavo dzetiri kusii nyange vai mhanyana nenyika dzekunze havana musuva wakabvunzi vafa wakamuka atingori mupenyu ngaangoenda papolice station iri padhuze naye saka atamisa aiwa pane nyaya ipindi ndisori kudii kwake ndiri kusairwa kana atongoona atya chete and kutya kwacho kuine kodzero yaari kuzviona iye kuti iripo ngaaende pamapurisa ari padhuze naye.
Avo vanga vari mutauriri webato reZANU PF vaChris Mutsvangwa vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro nhengo dzedare reparamende makanzura nemaseneta akasarudzwa pasi peutungamiri wavachamisa kubato reCCC anonzi ave kudzungaira ari mugomo nekusaziva gwara rekutora kubva vachamisa zvavageza maoko pautungamiri webato iri. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata vanokokera nhengo dzeCCC mudare reparamende vaClifford Hlatshwayo.
Tinoona kuti isusu taifanira kuti tichisangane nechimbi chimbi tichi kuri kure nekungopanana maupdates zvinhu zviri zvifamba zvinofamba sei. Saka tiri kusangana mazuva mashoma ari kutevera tichaudza nyika kusangana kwedu nemufambiro yatinenge tichiita.
Ko zvekuti muri kusangana mangwana zvafamba sei? Hamuchasangani mangwana?
Zuva ramangwana hatichakwanisi kunge tichisangana nekuda kwezvikonzero zvakati wandei zvangobata MP dzakawanda. Pane programu dzatiri kuita mumacostumes kwedu.
Asi tiri kunzwawo kuti pane kunetsana kwakanyanya pakati penhengo dzenyu dziri muparamende, vamwe vachiti ngatisiye zvakaita muzvare mahere, vamwe vachiti aiwa tofanira kuramba tirimo. Zviri kufamba sei?
Aiwa hapana kunetsana, tinetsana tiri kupi. Umwe naumwe izvozvi munozva paramende yaka yakavhara vanhu vese vari kumaconstituents kwavo. Ini kutaura kwandiri kuita ndiri kwangu kuchipinge south munonga muchinetsana moriti. Hakuna kunetsana, umwe naumwe izvo ari bhizi kutarisa programu yegore kuti gore rineri ra2024 anenge achiitei muconstituents. Zvakawanda zvitinge tichiita nekuti kana ndiri mukokeri ndinenge ndichitarisawo kuti maconstituents kwedu kwatiri kumiririra chii zvatiri kuitawo kuitira kuti tisaita mamissing MPs tinge tiri muvanhu tichitaura nevanhu. Saka hakuna kunetsana kuripo nekuti hapana patakambosangana kuti hanzi vakazorwa pakati vakazotaura pakati, hatina izvozvo.
Pane urongwa here hwekuti musangane navachamisa?
Aiwa izvo zvazvinonga zvichioneka, hazvingozvizve pamhepo. Mabasa atinoita akawanda, tinosangana tinoita zvakawanda, tinodii hatiendi pamhepo. Kuti aiwa tachisangana nemukuru wedu tikazosangana naninge handiwo mashandiro atinoita.
Pane zvamambonzwawo here senhengo yeparamende kana kuti senhengo dzeparamende kubva kuna ivo vashabangwa?
Aiwa hatina kubvira tambotaura navo, hatabvira tambovaona, hatabvira tambosangana navo, hatina kubvira tambonzwawo nezvavo.
Vanokokera nhengo dzeCCC mudare reparamende vaClifford Hlatshwayo vachitaura vari parunare kuChipinge. Hurumende iri kutanga mangwana kupa vanhu nhomba yekorera kune nzvimbo dziri kunyanya kupararira chirwere ichi. Zimbabwe yakapiwa nhomba neWorld Health Organization inodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu kana kuti 2.3 million. Imwe nhomba iyi yakasvika munyika kare uye imwe yasvika nhasi ikagamuchidzwa kugurukota rinoona nezveutano Dr. Douglas Mombeshora. Mukuzeya nezvekupiwa kwevanhu nhomba iyi apo chirwere ichi chopararira nekuuraya vanhu vakawanda mumatunhu ose, Tabata mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu munyaya dzezveutano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike.
Tinogamuchira zvikuru danho ratorwa nehurumende rekuparura chirongwa chekubaya vanhu nhomba yekudzivirira chirwere chekorera. Tinovimba kuti veruzhinji avo vari munzvimbo dzichange dzichibayiwa nhomba iyoyi vachapiwa dzidziso yakakwana kuitira kuti vanyatsogamuchira chirongwa ichi nekuchitsigira.
Sei dzidziso yakakosha, Varusike?
Tinoziva kuti nhomba inobatsira zvikuru kuderedza dambudziko. Asi zvinenge zvakakoshawo zvekare kuti veruzhinji vange vachidziva kuti nhomba handiyo yatingati magic bullet kwete. Vanhu vanofanirwa kuramba vachiwaniswa mvura, masuweji achigadzirwa, marara achitakurwa. Nekuda kwekuti nhomba inokwanisa kushanda ndokunge vanhu vaine mvura yakachena yekushandisa.
Asi munoona vanhu vachigamuchira here kuti vadonhedzerwe iyo nhomba yekolera?
Veruzhinji tinoziva kuti vachangobva kubayiwawo nhomba dzana COVID nedzimwewo nhomba dzinobayiwa munyika dzakasiyana siyana. Saka handi zvitsva kubayiwa nhomba. Tinovimba kuti veruzhinji vachagamuchira vagokwanisa kubayiwa nekuda kuti nhomba inobatsira kuderedza dambudziko. Asi veruzhinji vanofanira kuzivawo zvekare kuti naivo vane basa guru rekuita mukurwisana nedenda irori rekorera.
Veruzhinji munenge muchitarisira kuti vaitewo sei apa varusike?
Wani kugamuchira nhomba iyoyo nekuitawo utsanana huri pamusoro-soro kuitira kuti vakwanise kuramba vachizvidzivirira nekuregedza kuenda kumagungano akakura-kura angave emakereke, ingave michato, nekuda kwekuti tiri kuona kuti magungano imomo dzingave dzinhamo ndo mumwe muri kuita atinoti masuper spreaders kwekuzopedzisira veruzhinji vabatwa nechirwere chekorera.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mkuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vazivisa nhasi kuti vatanga kuperefeta mashoko ekuti pane vamwe vashandi vesangano ravo gumi nevaviri vemuGaza vainge vari pakati pevanhu vakarwisa Israel pakatanga hondo musi wa7 Gumiguru pakati pechikwata cheHamas neIsrael. Pavanhu ava vapfumbamwe vanonzi vakatodzingwa basa, mumwe anonzi akafa, uye vamwe vaviri vanonzi havasi kunyatsozivikanwa kuti ndianani uye vari kuferefetwa. VaGuterres vanoti vashandi vesangano ravo vanoita zvekupurikidza mwero vanorangwa. Mumwe murume anopfuura huku kuSan Francisco muno muAmerica akamanikidzwa kuuraya nekupisa huku dzinodarika zviuru mazana mashanu nemakumi mashanu kana kuti 550,000. Izvi zvinotevera kupararira kwechirwere cheavian flu kana kuti bird flu. Gore rapera kupararira kwechirwere ichi kwakapa kuti mazai nenyama yehuku zviwedzerwe mutengo zvakanyanyisa muAmerica. Ipo zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nava Eugene Kudzai Jamu avo vakatanga kambani ye Brute Force Engineering iyo inogadzira ma speed limiter muZimbabwe. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tinogadzira kuti inondiziye kwe speed limiter inolimita ma speed mota, mabhazi, marori, as well as mabot. This thing is designed because of the requirement government to do a safety instrument, a kind of a red instrument, and I think that I know in the nature of the public transport. It says that my bus, my community, or my condo, my road.
Speed limiter iyi inoshanda sei?
Mabhazi, for example, mabhazi, I think that can be speed limit 100 km per hour. what this device does, you know, it can make sure the bag are full, 100 kilometers per hour. So, you know, to see driver, look at Rambo's accelerate. Our is 100 kilometers per hour. That is the maximum speed, meaning the chicken limit. But the way it does this is either, you know, limit fuel supply. So that if the vehicle does not accelerate or it interferes, Mamiji Rainmaker speed, you know, Shandisa GPS tracker. So that's one. Then the second thing should be on the government, which is the Inafanga could record the speed every 5 seconds for 72 hours of driving. Like, so that if anything happens, they can check, can find my violations, those are not going to tamper with the device, all those things, change our logo. If they somehow manage to go around the system of one circle speed and a speed, to make the show only quite as well. So, that information in order to have the arms work out if vehicle was traveling at this speed.
Maspeed limiter anogona kunge akambogadzirwa kuti munyika iyi yamuri kugadzira muZimbabwe yakasiyana sei neamwe aya.
Kana tine maspeed limiter akagadzirwa kunze kwenyika akauya kunoku anogona kutadza kuenderana nezvinenge zvichidiwa nemitemo yedu nemastandard edu emunomu. So tikange tamatenga kunze kwenyika akauya kunoku akatadza kuenderana nezvichidiwa kunoku. Ino chitorera mari yakawanda nanguva yakareba kuti zvigadziriswe kunze kwenyika. One, two, pane nyaya yemutengo. Kana tichitenga kunze kwenyika zvinotidhurira nekuti obviously makampanies iwayo ari kunze vanenge vachitarisawo kuitoke icho maprofit akakura. Asi tichitakugadzira tega wealth control of with control of our labor, with control of my resources, the actual shandisa. Any three people, Shakawan doesn't need to report, the men's administration, through VIG, a lot of people watch monitor, one watch owners, the system, the city, one of the owners, the company.
Mabhazi nemakombi ari munyika akawanda muchagona here kugadzira anokuenderana neuwandu hwemabhazi ari munyika.
Makampani aripo akawanda, but it's nothing fun about 10 to 15 makampani agarege vazhinji vacho vari kutera kunze. I think probably tikitega or maybe one other company iripo iri kugadzirawo locally, but it's five, you know, tikitega tiri kugadzira. Kugadzira lokali saka tinotarisa kuti pamwedzi isu sekampani ikapasiti yatinayo izvezvi tinokwanisa kugadzira 1,000 units paday. Asi zvakadaro tinokwanisa kuwedzera kapasiti zvichienderana nekuti demand iripo yakakura sei.
Nhasi togumira pano. Manzwa hurukuro yataita nava Eugene Kudzai Jamu, avo vakatanga kambani yeBrute Force Engineering iyo inogadzira maspeed limiter muZimbabwe. Ndinokutendai vatereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Chinokupai zvakare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Tavo Kancube ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tabo Kancube. Iko zvino tochienda kune chirongwa chamunofarira zvikuru chatinopakurirwa naTanonoka Wande, chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodipa simba.
Vatereri vedu, ndini Tanonoka Wande, ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwezve chirongwa chedu chezvechitendero. Nasi tiri kuti nderera mberi nenyaya yekuti vakadzi vakawanikwa nevana vaAdam naEva vakadziepi. Zvondo rapera takanzwa kubva kuna amai Faith vari kuSouth Africa vakataura mashoko awa.
Tokuzokumbira kuti ivo mukoma tanonoka wande vatitsvagirevo shefi kana kuti pasta vechimuslim vagonewo kutirondedzera pamusoro penhau iyi. Pamashoko awa anowanikwa muQuran. Kuti muwane zvizhinji vahasvanzi vangu vandiri kupindura ava, tsvagai bhuku rinonzi Qurani. Qurani ishoko ramwari, zvinowanikwa muQurani.
Tabva taita saizvozvo zvakakumbirwa namai Faith vanoti mindiro izere mubhuku rechitendero chechimoslem reQuran, vachikurudzira kuti tiverenge kana kubata mufundisi wechitendero ichi. Naizvozvo tabata Sheikh Ishmael Dua vanove mukuru weSupreme Council of Islamic Affairs muZimbabwe. Sheikh Dua, manzwa mashoko aamai ava mungapindurawo here?
Ndichiresponda kuna amai avo vataura nenyaya yaAdam. Ichokwadi, Adam haana kungobereka Kaini naAbel chete. Adam, according to dzidziso dzeQuran nehadith kana kuti nhaurwa dzamuprofita wedu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akabereka vana vakawanda. Saka vana ava aibereka matwins, aiita kuti panguva iyoyo Mwari vakataura kuti mwana aberekwa uku, matwins wouku aroorane neweuku. Mwari akazvibvumira nguva iyoyo, hanzvadzi nehanzvadzi. Ndo zvakaita kuti nyika ive ichizara. Saka ndo maitikiro akaita tichitora mudzidziso reIslam kubva muQuran uyezve nhaurwa yamuprofita wedu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vana ivavo vairoorana panguva izvozvo, asi nyika yaakuzara mutemo wakazobviswa kuti hanzvadzi nehanzvadzi hadzicharoorana. Ndo mazadziro akaita vanhu nyika, uyezve tese varungu anani tese takabva mudzinde rimwe chete rababa Adam.
Ko nyaya yekuti vamwe vatema vamwe vachena yakafamba sei, Sheikh Dua?
Nyaya yekutsvuka iyi, vamwe vari vatema muchiri kuyeuka nguva yaakaudzwa Lucifer kutora dhaka matemana ese enyika pakuumba baba Adam. Dhaka riya rakatorwa rakasiyana siyana, and iye zvino vanoenda pascience vanoona kuti dhaka munyika munomu rakasiyana, imwe katondo, imwe ndere black, imwe ijecha. Saka ndiwo mwatakabva isu, vakawanzwawo jecha. Ndiwa munoona vari vatsvuku vane madododo kumbeko kumeso, vakawanzwawo dhaka rekurima reblack. Ndiwa munoonawo vatema vakawanzwawo dhaka papa, vakatorawo dhaka pana Adamu rekatondo. Ndiwanoonawo vatsvuku vabati tese takabva mudzinde iroro panguva yaiberekwa vana vaAdamu vakawanda vachiberekana kuti vazadze nyika ino. Iyoyo ndiyo dzidziso reIslam kubva kuQuran nekumahadith. Saka tinotenda zvakare kuti response yaamai vabvunza ivavo kuti no, zvakafamba sei? Ndo mufambiro wazvakaita iwowo, kuti Mwari akataurira Adam akabereka vana vakati wande chaizvo, vairoorana mwana we akaberekwa nehanzvadzi yeuku oenda uku. Pasaimuchiona kuti yakazosvika nguva yokuti Kaini naAbel pakanzi hanzvadzi yeuyu iroorei, mumwe akachiwa kuti yangu yakanakisisa ingaroorei. Ndo paya pavakazoita ningi yokuti paite utsi uende pamusoro, akazohwina mudiki, paitiswa sacrifice iyo iyeyeyi vaitirana jerasi. Vejerasi iyi zvakatanga nguva yevana vaAdamu ivavo.
Sheikh Ishmael Dua, ini nevateereri tinokutendai zvikuru nemashoko enyu. Ndinovimba vateereri vazvinzwira voga mashoko amataura.
Tinotenda chaizvo muve nekuteerera kwakawanda kwakanaka kwemamwe maprogiramu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rugare ngaruve kwamuri.
Vateereri, kana muine mibvunzo kana zvimwe zvechitendero zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai maaudio enyu kuWhatsApp number dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini ku Voice of America Studio 7 ku Washington DC. Ndini Tanuno Kawande ndichikusarisai nemufaro.
Aiwa, tinotenda zvikuru Tanuno Kawande na icho chirongwa chechitendero. Uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbo tarisa nau dzemitambo. Makwikwi Africa Nations Cup ari kuenderera mberi kuIvory Coast. Paine mutambo uri kutambwa iko zvino muround of 16 pakati peEquatorial Guinea neGuinea. Pari zvino mutambo uyu watambwa kwema minutes makumi maviri nematanhatu kana kuti 26 minutes uye achiri mangange 0-0. Nasi zvakare nenguva dza 10 kune mumwe mutambo uri kutarisirwawo newakawanda pakati peEgypt nenyika yeDemocratic Republic of Congo. Mukuzeya nezve nyaya dzemitambo iyi, tabata muongorori wenhau dzemitambo momoyo, tikatanga nekumubvunza nezvekuti ndiani angakunda pakati peEgypt neDRC.
Nuona kuti Egypt haina kutamba zvinofadza kutingati zvataitarisira, kunyanya kuburikidza nekukuvara kwakaita mukomana wavo chaiye, top maximin wavo. Saka zvakaafekta matambiro avo nekuti Mosala anga asipo. Tinongoti vakapona kuti vakwanise kupinda muraundi. Mukazasawo DRC indinodaira kuti yakatamba kupfurikidza zvayaitarisirwa. Saka mukaona mutambo uyu ndiwe kuti Egypt vakuita vachijairana, iwo DRC vatori vakomana vane hunangwa, nekuti pakutamba kwavo vari kutamba semubatanidzwa kupfuura timu dzakawanda. Saka ndingangoti mutambo uyu unogona kuita mangange, unogona kuperera kumapena.
Toenda pane mumwe mutambo uchatambwa iwo mangwana nenguva dza 7 PM, pane Cape Verde neMauritania.
Uyu mutambo ndinoona Cape Verde ichikurira. Kana tisingakanganisi vakomana veMauritanian, bhora ravakatokunda ndiro ravakahwina svondo rapera ndiwo rekutotanga kuhwina kuAFCON. Tikatarisa vakomana Cape Verde vari kutamba zvakanakisa stereki, havasati vakundwa izvozvi kutaura kwatiri kuita. Saka todayira kuti vachaenderera mberi nekukunda.
Mutambo wekupedzisira ndo uchatambwawo na 10 PM manheru, wakatarisirwa newakawanda pakati peSenegal neIvory Coast. Uri kuona sei mutambo?
Ya, mutambo uyu uchatarisirwa newakawanda ndechekuti Ivory Coast ndo vari pamusha, ndo mahost edu. Senegal ndo maholders. Asi kana tichitaura zviri zvebhora, Senegal yaratidza kuti iri kutamba zvakanaka. Tikanyatsoongorora munoona zvakare kuti Senegal ndiyo yakagwesa zvibodzwa zvakawanda kupfuura mamwe matimu ose izvozvi mugroup stage. Saka kutoti Ivory Coast ikunde, inofanira kunge yamisa zvibodzwa zvinopfuura zviviri, nekuti pagame roga roga Senegal haisi kutadza kumisa zvibodzwa zviviri zvichienda mberi. Saka ndinoti mutambo unenge wakaremera vakomana veIvory Coast kupfuura vakomana veSenegal.
Muongorori wenhau dzemitambo uyo aimbotambira Baimo neCaps momoyo achitaura ari parunare kuBritain. Mune imwe nyaya, Jannik Sinner akunda Daniel Medvedev ndokubva asimudza mukombe weAustralian Open Tennis nhasi. Sinner anga achitamba mufainari yemutambo mukuru kana kuti major kekutanga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Vaive mutungamiri webato Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti vave kutyisidzirwa nerufu kuZanu PF ichiramba kuti ndiyo yakonzera mvongamupopoto mubato iri. Nengo dzedare reparamende, makanzura nemaseneta akasarudzwa pasi peutungamiri hwavaChamisa anonzi ava kudzungaira mugomo nekusaziva gwara rekutora. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.